Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Afrobarometer inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vanoimba nemapato anopikisa kupfuura bato riri kutonga reZANU PF. Mwana wechikoro Wayne Ndlovu weFounders High School kuBulawayo wakapondwa nemusi wemuvhuro ari kutarisirwa kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer rabudisa zvarakawana muongororo yaro pamusoro pemapato ari kutonga neanokwikwidza muAfrica. Afrobarometer inoti vanhu zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, kana kuti 44% vanovimba nebato riri kutonga reZANU PF, asi zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana, kana kuti 48% vachivimba nemapato anopikisa. MuZambia vanhu zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana, 62% vanoimba nebato riri kutonga, ukuwo zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, 25% zvichivimba nemapato anopikisa. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Chinhu chikuru charabuda paAfrobarometer ndechekuti icho pati yeZANU haichawimbikeva. Vanhu varuza chiwimbo pane pati yeZANU. Nyaya hombe iri panapa ndeyekuti vanhu pachavo vakuona manje kuti kwapera 42 years hapana zvekubudirira kwavakaita. Chinotonetsesa chaizvo ndechekuti vanhu ruzhinjika varombo havana kumbobudirira, asi kune washoma weZANU wakazopfuma chaizvo, vanofamba nemota dzenyuwani vane dzimba dzemamansions. That distinction between wapfumi newarombo ndo zvikubuda Afrobarometer iyoyo. Kuti vanhu havasisaba nechiwimbo neZANU.
Tiri kuona kuti muZimbabwe vanhu vanovimba nehurumende vanoita zvikamu makumi mana nezvina, kana kuti 44%. Vanovimba nebato rinopikisa, mabato anopikisa, vachiitawo zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana, kana kuti 48%. Kusiyana uku, Professor Mukasa, chisha munoona pakusiyana uku nekuti vanhu kuva vanoita sevakabatana, pane zvinokushamisa here apo?
Kusiyana wacho kwakatokurisa kupfuura. Chinoitika ndechekuti vanhu kana vachibvunzwa ka, vamwe havazivi kuti vari kubvunzwa nevanhu weCIO here kana kuti vanhu weZANU. Saka vanhu vazhinji havapindureba nezvavanofunga. Chiratidzo chakabuda mugore ra2008. Chokwadi charabuda ndechekuti MDC yakanga yahwina ne73%, zvakataurwa naMugabe. Wamugabe wakaita less than 30%. Asi maresults emaelections akaratidza kuti makwikwi vanga ari padyo chaizvo, vanenge vanga vari 47 ne42. Ndo zviripo nhasi uno izvi. Dai kukaitwa makwikwi ari free and fair, ZANU haisisina ba vanoiteeredza, vanoisapota ba, havasisina ba, ngekuti vanhu vese muZimbabwe mese akosi kuti wanu washoma wa Zimbabwe ba muzimbabwe mwese wakuona manje kurombo wawari wawari urombo wawanao kwa pera 42 years mbunzo wakubunza naso ndicho kuti makumi mana nemairi apura chicha makambotiitira ndo mbunzo mkuru iwewe ndo urukuita lead ma poor results.
Professor, tulikuona kuti muAfrika mose urumende ya Zambia ndio inobimbo wanayo kupfura mapata anopikisa nekuti Zambia ine zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62% yevanhu vemuZambia vanoimba nehurumende asi zvikamu makumi maviri nezvishanu kana kuti 25% zvichivimba nemapato anopikisa. Chii chiri kuitwa neZambia chingadzidziswa Zimbabwe?
Icho kwadi ingirike bato rinotonga muZambia parai kampena rakataura nokuZambia kuti tichakuitirai zvinhu 10 gumi pane zvinhu gumi zvatichakuitirai pamusoro pezvimwe zvakawanda zvatichakuitirai watigotiwo kana takutonga chitarisai kuti taita here zvinhu 10 izvi and guess what kwapera 1 year zvese zvinhu 10 wakaizviita achieve and vanhu weZambia wari kuona kuti bato iri riri kutonga rakapromisa kuti tichaita chakati nechakati nechakati nhasi kwapera gore uona wakwanisa kuita zvese zvese zvawakapromisa izvozvo ndochinchii chikuita kuti Zambia iwe inobudirira pachena ichisapotwa nevanhu ngekuti yakaita zvinhu zvayakapromisa kuti ichaita.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZANU-PF sezvo kwange kwadoka. Mwana wechikoro Wayne Ndlovu wepa Founders High School kuBulawayo ane makore gumi nematanhatu akapondwa nemusi wemuvhuro nemumwe mwana wechikoro ane makore gumi nemanomwe wepa Hilton High School muBulawayo ari kutarisirwa kuradzikwa nhasi. Mukomana ari kupomerwa mhosva yekuponda Wayne Ndlovu akamiswa pamberi pedare nezuro. Mapurisa anoti ari kushushikana nezvevana vechikoro vari kuumba zvikwata zvichigevenga zviri kupota zvichirwisana. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Komana ari kupomerwa mhosva yokuuraya nebanga uyo watisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera akamiswa pamberi pemutongi wedare ramajistireti amaino Magugu Maposa achiudzwa zviri pamutemo mhosva yaakatarisana nayo yekuuraya Wayne Ndlovu asi haana kubvunzwa kuti anobvuma mhosva iyi here kana kuti kwete. Sezvinoitwa pamutemo panyaya yakaita seiyi amai Maposa vakaudza magweta emukomana uyu kuti anokwanisa kukumbira kudare reHigh Court kubhadhara mari yechibatiso kuti agotongwa achibva kumba uye achadzoka kudare zvekare musi wa27 mwedzi uno. Amai vemufi Nomete Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwemwana wavo nenzira inorwadza kudaro. Muzvare Chipo Mutembwa avo vanove muvakidzano wemhuri yaWayne vaudzawo Studio 7 kuti zvinorwadza chaizvo kurasikirwa nemunhu wechidiki akadai nenzira dzakadaro vakati izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemagariro evanhu munyika.
Vana ngavadzidziswe, vana ngavasaende kuchikoro nepfungwa dzakawanda, ngavaende neintention yekungonodzidza. Haikona kuti vana vanoenda vane maweapons zvinotoradza kuti pfungwa dzavo gemsarism iri kuitwa muschool. Ameno kuti whoever vari responsible for my youth edu ngavadzidziswe kuti vasave vanhu vari kuita nenzira yavari kuita na it's very painful life yashotenwa life yemwana mudiki.
Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe vatiwo zvinorwadza kurasikirwa nemwana wechikoro nenzira dzakadai. Vatiwo kushayiswa chiremera kana kutarisirwa pasi kuri kuitwa vadzidzisi ndiko kuri kukuchidzira misikanzwa iri kuitwa nevana muzvikoro.
Sevadzidzisi kana takatarisa nyaya yakadai tinoona kuti
Zvimwe zvezvikonzero zvinosvitsa apa kushaikwa kwemitemo yakakwana kumba. Vana vanongoita zvavanoda sezvo vabereki vachigara vari kumabasa vachitsvaka chouviri. Vamwe vakatosiya vana ava vakaenda mhiri kwemakungwa. Vana vanoshaya anotarisa, vanowanikwa vachitamba nenhunzva tunzva dzirimo munharaunda dzatinogara. Kuchikoro kuno vana havachanyanyi kuteerera vadzidzisi nekuti vakadzikisirwa chiremera chavo musosayeti.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti vanorwadziwa zvikuru nechiitiko ichi, asi vati zvakaitika izvi zvakaitika kunze kwechikoro. Vakati bazi ravo rine mitemo yakasimba inobatsira kudzivirira mhirizhonga muzvikoro. Vakurudzirawo kuti paite maonera pamwe mukuedza kuti zvose zvinobatsira kudzivirira njodzi yakadai zviitwe. Mutauriri wemapurisa mudunhu reBulawayo, Assistant Inspector Nomalanga Msevele, vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekuda kwekurwa kana kushungurudzana kwevana vechikoro kuri kuitika mune zvimwe zvikoro zviri muBulawayo. Vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vose munyika vaise misoro pamwe chete kurwisa dambudziko iri.
Pazvikoro zvinosanganisira vana Hamilton, vana Founders, vana Gifford, vana Sikeli nevana Milton, vabereki tese ngatibatanei pamwe chete nemapurisa nevamwe ose mastakeholders, tishandidzane pamwe chete kuti tichengetedze zvikoro. Semapurisa takatarisira kuti vana vezvikoro vatakure mabooks to their schools, hai maskrudrivers, hai maknives and masharp objects angashandiswa sezvombo kukuvadzana. Vabereki, let's take keen interest kuchengetedza nokutarisisa behavior yevana vedu. Kana ichishandu vaona kuti vana vako behavior haisaiti zvakanaka, so dera kumapurisa tibatsirane kuchengetedza vanavo, cause ibasa retu tese kuti tivachengetedze.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Komishini inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoti ichokwadi kuti vanhu vekuVictoria Falls vari kufamba makilomita anodarika zana kana kuti 100 kilometers kunonyoresa kuvhota kuHwange sezvo isina mahofisi kuVictoria Falls. Izvi zvinotevera kugunun'una kwevanhu kuVictoria Falls vachiti kureba kwerwendo urwu kuri kuita kuti vatadze kunyoresa kuvhota musarudzo dzichaitwa mimwedzi mishoma inotevera. Asi mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti nzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri munyika dzinosanganisira Chikombedzi, Chiredzi, uko vanoti vanhu vari kufamba makilomita anosvika zana nemakumi mashanu kana kuti 150 kilometers kunonyoresa kuvhota. Vamangwana vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti commission yavo ichagadzirisa dambudziko iri.
Izvozvo tonozivisa ruzhinji kuti Zimbabwe Electoral Commission maofisi ayo anobetsera kunyoresa vanhu muZimbabwe anokwana kuitaiwo 73, kureva 63 madistrict offices ne10 maprovincial offices. Hwange district inobata vana Victoria Falls, maofisi avo kuregistra vanhu ari pemanende anenge ari muHwange. Asi commission ichange ichishandisa dzimwe nzira sedzayagara ichiita kuti zvirerukire vanhu kunyoresa kuvhota, zvakafanana kunyange nevari kuchikombedzi vanofula under Chiredzi district vanotofamba makiromita andarika 150 na vada kuenda panzvimbo iri padhuze yekunyoresa. Asi commission inoramba ichikurudzirawo zvinhu kuti iyo commission ichange ichiita shirayadzi yaichawana yekuti vanhu vakwanise kunyoresa munzvimbo dzavo dzavanogara idzodzo, nokuti dzimwe nguva kuti tiise maofisi munzvimbo dzose dzosese zvinoreva kuti tenge tokumbira mari imwe zhinji zvekare inofanira kubva kuhurumende. Asi isi tichange tiita maprogram ekuti nzvimbo dzakaita seidzodzo sese tasara nesarudzo vanhu vagone kubetserwa.
VaJasper Mangwana ndivo mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanga vachitaura na mutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. mitombo taisa zvirimu mapepa nau anasi. Vanomirira Silovela muparamende vamutokozisi Nkofu vanonyunyuta pamusoro pehurumende yavanoti iri kunonoka kuvaka dhamu rekuvhungu iro vanoti rikapetsera vagari vemunharaunda iyi zvikuru. Zvinonzi kusvika pari zvino zvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% yebasa rati raitwa. NewZimbabwe.com inoti mapurisa atanga chirongwa chekuona kuti vemabhazi nevamakombi vanotevera mirayiro yakadzikwa. Mapurisa anoti ari kuita izvi mushure mekumbotorera mamwe mabhazi avakavona vachimhanyisana vachirwira vanhu. Yave nguva yenyu vatereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii makadii vana vajonga kandimiri nemimose vaverengi vestudio 7. Ndine mubvunzowo pamusoro penyaya yamunoti seki inomakama ekizamu evana iyi inoita zvemaexamination evana ndiyozve here yatinoenda nayo iroro bato iroro vanhu vamwe chete ivavo kumavhots vana Priscilla Chigumba? Ndio munoona kuti vanhu vanoita huuri neexamu yevana ndova vanhu zvekuti zve vatingaenda navo kumavhots here zvinhu zvenyika chaizvo? Aiwa ndipindure iwo vedu wee, aiwa ndabatikana. Vanhu vari kunikisa mapepa ndivozve vanoramba vachingoende kumavhotsi semuiroro. Ndibetsereiwo kudai kuneri mamwe vanhu vanoita zeki kana kuti zimseki yacho iyoyo ndiyo imwe chete here?
Ini handione serubatsiro ruri kupiwa vari kusouth africa nehurumende rwokuuya kumusha kuita kunge rubatsiro rwakwana. Dai hurumende yedu ine chido nevanhu vaya kusouth africa kuti zvisuwa tinovatambira nemwoko mairi ngavadzoke kumusha zvakasununguka, ngavabvise pingaidzo zvavanowana mukudzoka nezvinhu zvavo like mota. Mapepa anodiwa pakuti munhu adzoke nemota akawandisa. Vamwe vakadzitenga vasangobvira vakamboita payslip mustreet vachitengesa mustreet vakatenga mota. And ngapave pasina property limit inhamba yavanofanira kuuya nayo kuZimbabwe. For example, pamota ipapo unozouya nemota 1 kuka ndine mota 3-4 dzangu dzandakatenga ndakutomanikidzwa kudzitengesa kuti ndidzoke kumusha. Touya panyaya yemota iyo yacho 1 yavari kutibvumira kuti ndiuye nayo, mapepa vari kuda akawandisa. Parine bepa rekuti this bepa riri kudiwa chii? It is necessary. Saka bepa rekuti tiri kuda ma tax return awaita kusouth africa tukuwa anodiwa ipapo. Kuwa muchadini ndichibhadhara vati yacho futi ndichindibhadharisa vati kunge ndikuya nemota yacho ndisina vati. Wamuchiri nuri vavapa ngavapagadzirise panyaya yevati apa.
Ndaikumbira musvitsi mashoko anga wako masupporters ese AMDC yamonzura iyoo kuna nava mudzuri vari kuti chimwe chakazodai macomrades AMDC this and that. Inini chandani ndichitovataura ndechokuti izvapachena zviri pachena kumunhu wose kuti chitima chichava kunyura ichi, chikepe chatonyura ichi, hapasisina kwachaenda. Chikepe chatonyura ichi, ani maiona manje. So it's either ivo vachitosasana kutsvaka nzira dzokubuda nadzo nguva ichipo than kuti vamirire kuti bato iri rinyatosvika pazirewo. Otherwise ndosake muchizoona zvakaita vainzi vanana vacollins tsvangirai vakadzosvika kuzanup f dzavanyadzi. Hakusiri kuti vakadzoka kuzanup f nekurida bato iri, asi kuti dzinenge dzavanyadzi kuti kezvinezvi vachitevera kutripusikakeo kwavaititi hei hatititeveri zvinodana chamisa vachitaura zvinhu zvizhinji zhinji zvaitwa kwezvezvezvo. Kezvinezvi zvine zvaakunyadzisa ndopo tongoona zvokuti kuti ndirambe ndishandikira kuenda kwazvichaitirekedza ndongoti ndizame kuenda kuri kui. kuri kuzano PF kuda pamwe ndogona kundotambirwa zviri nani ndo zvimwene ivava vangavatsvaka kukupinda nguva dziko
naida kutaura nhasi kuti rambidza kuri kuita vetriple c kuita musangano uku inguva chete inenge isati yakwana sevana vezimbabwe tine kodzero yekuita musangano sekuita musangano kuri kuita mamwe mapato izvo zvekuzorambidza triple c zvandinoona ichizova mheremhere saka muri kurambidzirei vana eu nana united nations kuti vauye vachizoongorora because ndokushungurudzwa kwekodzero dzevana vezimbabwe saka vane kodzero yekuya vachiona kurambidza kwamuri kuita mamwe mapato etriple c kuti aite rally aite musangano mungazama zvenyu kuita nekuitei but hai ndiyo nguva iyi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nyanzvi munyaya dzezveupfumi musvinafundo Eliot Masocha vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden ekuti vari kuenderera mberi nekutaurirana nenyika yechina pamusoro pechibharuma chakapfurwa chaibva kunyika iyi sezvo pasi rose riri kuda kuziva kuti nyaya iyi ichapera sei vabiden vakaudza vatori venhau muwashington dc nezuro kuti nyika yavo haisi kuda kutanga hondo nechina asi kuti varambe vachikwikwidzana panyaya dzezveupfumi hwenyika vabiden vanoti ndivo vakaudza mauto avo kuti apfuure chibharuma ichi uye pane zvimwe zvinhu zvitatu kana kuti unidentified flying objects zvavati zvipfurwe asi vane chiimbo chekuti hazvina kutumirwa nenyika yechina ngatinzwei hurukuro yaitwa namarvelous musanganya uye namuzvinafundo Eliot Masocha nezvenyaya iyi
kutaura kwavabiden pamusoro pebharuni rakafurwa neamerica rasvika munyanza richinzi ibharuni rechina rinenge richitora information kubva kunzvimbo dzinonge dzinogadzirwa zvombo kana kuchengeterwa zvombo zveamerica sevabiden vabuda ivo vachitaura kuti aiwa takarifura tariona kuti richafamba nenzira dzine zvinhu zvedu zvemilitary nokuti taishaa kuti rinogona kunge riine mimwe mishina inotora information yeamerica kana kujema kukuvadza information yeamerica vanga vachingodzokorora zvavakava vambotaura zvekare pamwe chete nepentagon muzinda wemauto womuamerica muno vachitaura ivo kuti tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoti makanonoka kurifura ratopfuura muamerica raita basa raro asi ivo vari kuti aiwa ranga risina kuita basa raro takafanira kugadzira nokuti aiziva mafambiro aro zvekare hatina kunge tada kurifura riri munyika meamerica risati rasvika mumvura nokuti taida kuti vanhu vari pasi vasakuvadzwa zvekare taida kuzokwanisa kuti tirifure riri panzvimbo pokuti taizokwanisa kutora zvinhu zvacho zvetinenge tafura tigozviongorora kuti zvakamira sei tikwanise kupindira china paine zvairi kugadzirira
semaonero enyu sei tiri kuona pari kuwanikwa pachingotaurwa nyaya idzi dzakadai mazuva ano
vati zvekare ivo vachiri kuenderera mberi nokuzama kuwana mapisi ezvimwe zvidoko zvakafurwa pavhiki rapfuura iri pamwe chete nokuzozviongorora kuti zvanga zvichimbova zvei vanhu vazhinji vanenge vari kuvhunduka kuti ko zvazodini mazuva ano zvokuwanikwa zvinhu zvakawanda kudai chii chachinja paukama hwechina neamerica
tingati pane zvasanduka here pakati peukama hwechina neamerica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi
chanyanyo kuchinja pachaicho apana chakanyanya kunyanya chekuti chikavhunduka sekuvhunduka kuri kuita vamonga vachitumbira mamessage paWhatsApp kuti zvino tichararama here kana nyika mbiri idzi dzikarwisana dzina manuclear weapon aiwa ukuku kungozama kusimbisana masimba kukonana kwatinoziva kunoitika kwenzombe nzombe huru dzinogona kunge dziri mudanga rimwe nokuti tinoziva kuti China neAmerica ndidzo nyika hombe panyaya dzoufumi.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muAmerica.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudengenyika kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nechimwe kana kuti 41,000 vafa, vamwe vanodarika chiuru zana kana kuti 100,000 vakakuvara mukudengenyika kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Kudengenyika uku kwakaitika nemusi wemuvhuro mangwanani, zvichireva kuti vanhu vakawanda vainge vakarara zvakapa kuti vadonherwe nemidhuri. Zvikwata zvinobatsira kununura vanenge vawirwa nenjodzi zviri mubishi kuedza kubatsira vanhu vakawirwa nemidhuri ava. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Erdogan vakati midhuri inodarika zviuru makumi matanhatu nemazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 6,444 yakaondomoka mukudengenyika kwenyika uku. Zvikwata zvevanhu vanobatsira kubva kunyika dzinodarika makumi maviri nemana zviri kuedza kununura vakawirwa nemudhuri ava uye kubatsira vakapona. Asi kupa rubatsiro kune vanhu vemuSyria kunonzi kuri kunetsa sezvo hurumende yenyika iyi iine mitemo inoita kuti zvinetse kupa vanhu zvekudya. Muganhu mumwe chete unobvumidzwa kupinda chikafu munyika iyi kubva kuTurkey wakambovharwa pakadengenyeka nyika. Asi musi wa9 kukadzi ndipo pakazokwanisawo United Nations kudarika paborder apa kekutanga kubva zvakadengenyeka nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakatumira mashoko enyaradzo kuvanhu vemuTurkey neSyria vachiti zvakaitika zvinoshamisa uye kurwadza. Vakati vanhu vemuAmerica nedzimwe nyika vari mukuchema nekushaya kwevanhu vakawanda zvakadai vakatiwo vakarasikirwa nehama vari mutangariro dzavo. VaBlinken vakazivisawo nezvichaitwa neAmerica kubatsira vakawirwa nedambudziko ava. Vakati kuTurkey, America yatumira nyanzvi dzinobatsira munguva yematambudziko dzinodarika zana nemakumi mashanu uye zvikopokopo zviri kuenda kunzvimbo dzisafambike zvakanaka. MuSyria, vaBlinken vanoti vari kushanda nemasangano akazvimirira oga avagara vachishanda nawo akaita seWhite Helmets. Vati America yatumira unyanzvi dzinoona nezvemuchetura unokwanisa kukanganisa upenyu hwevanhu nekuondomoka kunenge kwaita mudhuri uye yatumirawo dzimwe nyanzvi dzepamusorosoro dzinobatsira vanenge vavirwa nematambudziko nevamwe vanoona nezveutano uye vati vatumirawo mishina inodarika zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 yekubatsira kana kwaita kudengenyeka kwenyika. VaBlinken vanoti America yakazvipira kuita zvose zvainogona kubatsira vakawirwa nekudengenyeka kwenyika ava. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Afrobarometer inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vanovimba nemapato anopikisa kupfuura bato riri kutonga reZANU-PF. Mwana wechikoro Wayne Ndlovu weFounders High School Bulawayo akapondwa nemusi wemuvhuro ari kutarisirwa kuradzikwa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejayaguru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.